This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 9, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, nichitoya zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Shoroma dzoviga mari inodarika mazana maviri emamiriyoni emadhora kuSwitzerland, Zimbabwe ichitambura.
Sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce rinoti riri kufara nekupinda munyika kweve mabhizimusi vekunze kubva kuChina neBritain nedzimwe nyika.
Mheni youraya vanhu vakawanda muZimbabwe pamwe nezvipfuyo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Rimwe bhanga rine mukurumbira pasi rose reHSBC rakaita mazimari akawandisa richishandisa nzira dzinotyora mitemo yenyika dzepasi rose mukufambiswa kwemari. Izvi zviri mumagwaro ari mumaoko meStudio 7 ayo akapiwa sangano revatori venhau reInternational Consortium of Investigative Journalists kana kuti ICIJ kuburikidza nemagwaro akapiwawo bepanhau reLe Monde rekuFrance. Magwaro aya anoratidza zvakare kuti vanhu vemuZimbabwe vakawandisa vacho vari vachena zana nemakumi mapfumbamwe nevasere vakaisa mari mubhanga iri inoita iyo $272 million muna 2006 kusvika 2007 chete. Nyanzvi munyaya dzezvemari dzinoti mari iyi inoratidza kuti yakaiswa mubhanga iri kuSwitzerland nenzira isina kutsarukana zvekuti nyika zhinji dzakawirwa nedambudziko rinenge reZimbabwe dzakarasikirwa nemitero inofanira kubhadharwa nezvizvarwa zvenyika idzi.
Panyika mazana maviri nenhatu dzinonzi dzakavhiringirwa mirau yemitero neHSBC, pane mari inosvika mabhiriyoni zana nemazana matatu emamiriyoni emadhora. VemuZimbabwe vane mazita ari mugwaro iri vanosanganisira vaimbowa senator weZANU-PF vaGuy Clement Georgius, mukuru weTrinity Engineering, vaive mukuru wemauto emuchadenga Mushakabvu eyamashal Josiah Tungamirai, mutambi wecricket Stuart David Robertson, muzvinabhizimusi anodyidzana neZANU-PF vaFrederick Mutanda, pamwe nevarimi vachena vakawanda vakaita semhuri yekwaDoward uye mhuri yekwaPatel. VaGeorgias ava vaiva neakaundi yakavharwa kuHSBC vakaiswa pazvirango zvekufamba neEuropean Union muna 2007 apo vakaitwa mutevedzeri wegurukota rezvekusimudzirwa kweupfumi.
Zvirango izvi zvakazobviswa muna 2011 asi vakazoendesa European Union kumatare vachiti kudzingwa kwavakaitwa muna 2007 kubva kuBritain nepamusana pezvirango kwakavhiringidza zvinhu zvavaiita izvo vaiti zvinokosha mamiriyoni matanhatu emaeuro asi dare reEU General Court rakarasa nyaya yavo. VaGeorgias havana kudaira nhare dzavo kuti titaure nezvemari dzavakamboisa muHSBC panguva iyo upfumi hwenyika hwainge hwagwadama zvakanyanyisa, inflation ichiita chamuramba mhuru. VaMutanda havanawo kudavira nhare dzavo. Magwaro ane Studio 7 anoratidza kuti bhanga reHSBC raifurira vanhu kutyora mitemo kuitira kuti vasabhadhare mitero, izvo zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezvemari zvakapa kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzirasikirwe zvikuru nemari dzemitero.
Vaimbowa gurukota rezvemari uye vari nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemari nemakambani vatendai biti vanoti zviri pachena kuti mari yeZimbabwe inosvika mazana matatu emamiriyoni emadhora yakasvika kuSwitzerland nenzira dzinotyora kufambiswa kwemari kwakachena. Vabiti vatiwo izvi zvakaitwa bhanga renyika risina ruzivo nekudaro zvizvarwa zveZimbabwe zvakaburitsa mari munyika zvaityora mitemo yenyika. Vaimbova gavana webanga guru renyika vaGideon Gono havana kuwanikwa kuti tinzwe divi ravo sezvo vaive mukuru webanga iri panguva iyoyo.
Asi imwe nhengo yeZANU-PF yakashanda mubazi rezvemari kwenguva yakareba inoti zviri kuburitswa nemagwaro aya zvinoratidza kuti kuparara kwedhora remunyika hakuna kukonzerwa chete nekudhinda mari kunonzi kwaitwa navagono, asi kuti vanhu vakaburitsa mari yakawanda zvakadai iyi vakaitawo kuti nyika igwadame. Mukuru uyu anotiwo anozviziva kuti pane mari inodarika mabhiriyoni mana emadhora iri mumabhanga ekuSwitzerland anoti yasvika, uye anotiwo yasvika nguva yekuti paongororwe kuti ndivanani vane mari dzakaiswa munzvimbo dzakaita seSeychelles, Singapore, China, Dubai, South Africa nedzimwe idzo dzisiri kubatsira nyika iri kutambura panguva ino. Vabiti avanomirira Harare East mudare reparamende vanotiwo ichokwadi kuti mari yeZimbabwe yakazadzwa mumabhanga akawanda pasi rose, nekudaro ngapaitwe ongororo yekuona kuti ndivanani vane mari isiri kubatsira nyika iyi. Richipindura mibvunzo yekunenerwa kuchikora mitemo, bhanga reHSBC rinobvuma kuti ravandudza muitiro waro basa uye rakabvisa vanhu vemakambani anosvika zvikamu makumi manomwe kubva muzana vaionekwa kuti havasi kutevedzera mitemo yekufambiswa kwemari. Kurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa havana kubatika kuti vatipe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Studio 7 iri kuburitsa nhasi pawebhusaiti yedu mazita evanhu vose vane mari dzakaiswa mubhanga reHSBC.
Sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC rinoti riri kufara nokupinda munyika kuve mabhizimusi vekunze kubva kuChina neBritain nedzimwe nyika. Nhasi mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanga vachitariswa kusangana nechikwata chemabhizimusi chatumwa nehurumende yeChina. Chikwata ichi chiri kutungamirwa nakanzura wehurumende yeChina vaYang Jiechen.
Vakuru vakuru vehurumende vanoti China iri kuda kuti paitwe hurukuro dzezvekuona kuti pangazadzikiswe sei zvibvumirano zvakanyuriranwa pasi gore rapera pakati peChina neZimbabwe mushure mekunge mutungamiri wenyika vaMugabe vashanyira nyika iyi. Svondo rino pari kutarisirwawo kupinda munyika chikwata chevemabhizimisi kubva kuBritain, kwozotiwo muna kubvumbi kuya chikwata chinobva kuBelgium. Zimbabwe inoda mari inosvika mabhiriyoni makumi maviri nemanomwe kuti chirongwa chayo cheZim Asset chekugadzirisa upfumi chibudirire. Asi vakuru vehurumende nevemabhizimisi vanoti nyaya yemutemo wekuendesa upfumi kuvatema ndiyo iri kukonzera kusagadzikana sezvo vakawanda vari kuti mutemo uyu hauna kujeka. Tabata mutedzeri wemutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vaDavidson Norupiri kuti tinzwe zviri kuitika.
Kune mapoka ari kuuya kubva kunyika dzakasiyana siyana vachida kuti vazovandudza upfumi hwenyika ino nokuvhura mabhizimusi. Ichokwadi ichocho uye zvakatikoshera senyika yeZimbabwe, nokuti ndo zvatanga takamirira kuti tiwanewo kune dzimwe nyika vanobatana nesu mumabhizimusi mushure mokunge vaunza mari yavo kuti tinge tichishanda tiri pamwe chete mumabhizimusi. Ende kuona kwandiri kuita zvekare zvavainzwa nezviri kuitika muno muZimbabwe zvakasiyana, nokuti mapepa nhau nevamwe vanoendesa nhau kunyika dzakasiyana siyana vanga vachitaura zvanga zvisingapindirani nezviri kuitika muno muZimbabwe. Ndosaka nyika idzi dzakuona kuti zvakakosha kuti vatumire vanhu vanouya kuzoona zviri kuitika muno vodzokera vonotaura nemamwe mabhizimusi nemakambani avo. Bati zvokutaura kwatiri kutoita iko zvino, kune vakawanda vanoda kutotanga kusimudzira, vanoda kutanga mabhizimusi avo kubva kune dzimwe nyika. Zvimwe zvikwata zvacho vatotanga kuita mainvestments avo muno muZimbabwe.
Asi vamwe vanga vachigunununa ivo vekunza ava vanoripiri nenyaya yemutemo wekuendesa upfumi kuvatema. Hurumende iri kunyatsojekesa here kuti mutemo uyu uri kufamba sei?
Mutemo uyu ndo wavakauya vazhinji vachida kunzwa, asi zvinoratidza izvo kuti manzwire avaiuita uye kuturikiwa kwavaiitwa mutemo uyu zvanga zvisirizvo. hakusiriko mamiriro akaita mutemo wedu. Saka vazhinji vamwe vacho vakakumbira kuti vaone kunyange mukuru wenyika chaiye, president vakavajekesera, mukuru weministry yedu vefinance minister vedu vakajekesa zvekare, isusu takavajekesera. Saka zvavakaona vakaona kuti tiri kutaura manzwi mamwe chete.
Mutedzeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaDavidson Norupiri vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. Mushandi mumwe chete akashaya vaviri vakakuwadzwa zvakaipisisa mushure metsaona inofungidzirwa kuti vakafema mweya une muchetura wecarbon monoxide nezuro mangwanani mumugodhi weShamva Gold Mine mudunhu reMashonaland Central. Mashoko atatambira anoti mushandi akashaya uyo zita rake Tapiwa asi hatina kuburitsa sezvo tatadza kutaura nehama dzake, ndiye aive mukuru wechikwata chaive pasi panguva yakaitika tsaona iyi. Mumwe mushandi wepamugodhi uyu ataura neStudio 7 uyo ati anonzi Skinda Mwamba anoti upenyu hwevashandi huri munjodzi huru sezvo vasina mbatya dzekushandisa dzinokodzera uye mitemo yekudzivirira njodzi haisi kunyatsotevedzerwa. Mugodhi weShamva Gold Mine unonzi uri pasi pekambani yeMetallon Gold Zimbabwe. Tsaona iye inodzora ndangariro yezvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika makumi maviri zvakafira mune mumwe mugodhi kuSouth Africa mushure mekufema womweya une muchetura uyu gore rapera. Taedza kubata mukuru anoona nezvevashandi kana Human Relations Manager anonzi vamadhume, asi vadayira foni yavo vati vanga vari pane imwe nhare uye havana kuzodayira zvakare nhare yavo pataedza kuvafonera. Takundikanawo zvakare kubata sachigaro vevashandi vepamugodhi uyu vaGideon Chirwa, asi nhare yavo yanga isingadayirwi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamwamba pamusoro petsaona iyi.
Ndiri kushanda pashamba ipapo ndinonzikinda. Zvakaitika ndezvekuti mufirst Saturday after blast pane ku15 level uku kunosara magasi, ventilation yedu iri very poor. Saka pari entry yenext day vanhu vakapinda ikoko, but vaishanda ikoko vakaramba kuenda kuraise iroro vachiti kuenda vakuru vakuru vatanga vanoinspekta magasi. Saka vanga vari gang leader vakaenda ikoko kuseni kweSunday morning. Vaenda ikokuya uko vanga vaine safety belt zvavo, vakakwira mureizi, vakakwira maladhas, vakasungira safety belt zvavo papini, mapini esafetaya. But vanga vasina papasina kugezwa nemvura, because magasis anogezwa nemvura, hatina futi zvinhu zvakadaro izvozvo zviri kushota kutika maizi. Saka naizvozvo vakagaswa necarbon monoxide. Then vari pasi vaona kuti vanonoka, vazoona kuti kunenge kune problem, vakabva vaaleta mamainari akateerawa ikoko. Akaudzawo captain akanga ari pasendby anga aripo panzvimbo anonzizo Murira, captain anga aripo. Maso asvika ikoko akagaswawo futi, asi Maso akasvika avarithosawo. Maso akazobatsirwawo naamurira, vamurira vakazodonha something like 6 meters kubva pamusoro perezi rerera vachisvika pasi. Saka vari minzi ari both shoulder yakakwara nekugaswa. Maso dhe anga ari very serious nekuti anga achitadza kufema emamiriro akaita zvinhu izvezvi.
Saka kambani iri kuti nezvamuri kutaura muchitaura imi kuti panga pasingateerwe zvimwe zvinofanira kutarisirwa mubasa rakaita sairori?
Iye zvinoi zvatisatazva kuti kambani ichaita sei, asi nezuro vakachengetedza vanhu kuti vasapindi, nekuti vanhu vanga vari shocked vanhu vakasapinda nemasikati kana neemanheri vakatadza kupinda nezuro. Nhasi kuseni vanhu vanga vachitochikafuti kupinda, pakazoitwa meeting. Pakauya HR manager amadhume ndovazokonvinza vanhu kuti vapinde, but vanhu vanga vasiri kufara nekuti ndo zviri kukonzerwa nemasafety standards mazhinji ari kushayikwa paShamva Gold Mine yetitine certificate yeIC.
Vanga vari mumwe vevashandi vepamugodhi weShamva Gold Mine vaSkinda Mwamba vari parunare muShamva makare neStudio 7.
Studio 7 iri kuparura nemusi wechipiri chirongwa chevechidiki chitswa paLive Talk. Chirongwa ichi chinonzi The Connection. Tinoda kuti imi vechidiki mupinde muchirongwa ichi nemusi wechipiri wega wega.
munokwanisa kutumira zvamunofunga pa WhatsApp pa number inoti 001 202 465 0318. Shandisai hashtag the connection kana muri pa Facebook ne Twitter.
Ngati sanganei chipiri chega chega muchirongwa chenyu the connection pa live talk pano pa Studio 7.
Kuungana kwemakore emvura mazuva ano chava chinhu chinotyisa vanhu vakawanda, sezvo mvura iyi yaakunaya iine mheni iyo iri kuuraya vanhu uye kupisa misha yavo nezvipfuyo. Mazuva mashoma apfuura, mheni yakauraya mhuri ine vanhu vanomwe nekuvapisira mumba kubikita. Kucholocho, Radio Dialogue inoti vagari veko vave kutsvaga rubatsiro rwen'anga mushure mekunge mheni yarova zvikoro zviviri uye ichiramba ichiuraya zvipfuyo. Bazi re Meteorological Service Department rinoti mheni inouraya vanhu vanodarika zana gore roga roga. Mutungamiri mukomo weStudio 7 abata vatichi zinyemba avanoshanda neMeteorological Department akavabvunza kuti zvii zvingaitwe neveruzhinji kuzvidzivirira padambudziko iri.
Tinoziva kuti lightning magetsi akasimba chaizvo anenge achibva kumakore, hapana zvizhinji zvaungaite kudzivirira, asi unogona kubatsira kutora mamwe matanho ekuti uzvibatsire kuchengetedza upenyu. Matanho akafanana nokunge usingabatwe nemvura ine mabhanangana iyoyi uri munzvimbo dzakafanana nemagorofo course, nzvimbo dzedzi dziri paopen nechirongo. Zvakare kunge usingabate simbi, nokuti simbi tinoziva kuti inogona kudaidza magetsi emola elightning iyayo. Musange muchibhukuja mumvura kana kushinaya kune mvura ine mabhanangana, nokuti mvura iyoyo inogona kuita kuti magetsi anobva kumakore iyaya apfuure nemvura imomo, zvichikonzera kuti munogona kunge muchibatwa muchirohwa nelightning iyoyo. Musahwande kana kuri kuti mvura iri kunaya paya, vanhu tinovakurudzira kuti vasahwande pasi pemiti inenge yakareba, nokuti chinowanzoitika ndechekuti muti iwoyo ndounenge dzimwe nguva wakareba kupfuura zvimwe zvinhu zviri padyo newe munhu, saka unogona kurohwa nemheni zvichikonzera kuti newewo unogona kubatanidzwa zvakare.
Kana munhu aine imba yake kana kuti musha kumaruva uko, anogona kuzvidzivirira sei?
Kumaruva ikoko tinokurudzira chaizvo kuti vanhu vange vachigadzira anengati nzira dzokuzvidzivirira kune mheni. Nzira iyi haidhure, yakachipa chaizvo. Kungotora waya dzee dzatinonanika hembe nadzo wotsvaga, kana kuti muti wakareba, ngati poo rakareba remuti woisa kune rumwe rutivi rwemusha rwako, wozoti waya iya woisa pamusoro pepoo riya reu kana riri rerigini remuti, woisa rodarika nepamusoro pemusha wako, woisa rimwe poo kune rimwe rutivi, wodzikisa waya iya yoenda muvhu. Muvhu imomo wotora imwe waya inenge yatinoziva inonzi yakafanana neyatinochengetesa huku yatingati chicken mesh, woiwaridza panharaunda yepoo riyari, wodzikisa waya yako yopinda muvhu. Izvozvo zvinoti kana mheni ikarova inotorwa, masimba acho anotorwa newaya iya zvopinda muvhu, saka zvinogona kubatsira.
Vatichaona zinyemba ndeve Meteorological Services Department vanga vachitaura vari parunare muHarare. Namutungamiri mukomo weStudio 7.
Makateerera kuStudio 7, munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Pa Facebook page yedu munokwanisawo kuti bata pa www.facebook.com/voa.shona.
Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Masangano evakaremara anoti hurumende inofanirwa kuvandudza maitiro ayo anoti ari kutadzisa vakaremara kuwana mashoko munhau dzinoshambadzwa dzinoita kuti upenyu hwavo huve nepundutso. Ngatinzwei zvinotevera kubva kuna Safari Njema.
Masangano eva kare mara aya anoti, vatori venau havasi kutaura pamusoro pevakare mara, nenzira inoita kuti veruzhinji vanzwisise zvishuwo zvavo. Executive Director of the National Association of Societies for the Care of the Handicapped, NASCO, vafamba ineni Innocent Magweva, avo vasina kuremara vanoti, vakaremara vari kusarira shure panyaya dzekusafambiswa kwemashoko munyika.
Isisu tunaona kuti mashoko mazhinji haasviki kuruzhinji kwevanhu vakaremara. Kana tikatarisa dzingava nhau dzinobuda, dzingava zvinhu zvatingati isi mitemo kana mapolicies, vazhinji vevakaremara havazviwani.
Vamagweva vanoti vari kumarova ndivo vari kunyanyoshushikana pamusoro pekusafambiswa kwemashoko zvakanaka.
Kune kwava vanozviwana zvikuru vakaita sevakati dzidzei vakaenda kuchikoro, vanogona kuva nezvavanoshandisa kuti vawane mashoko iwavo. Asi kuru zhinji kwevanhu vakaremara zvikuru vari kumaruwa, mashoko iwavo haasviki. Because kana achitosvika ari kusvika nevanhu vangava voukama ndo vanokwanisa kutosvitsa mashoko iwavo. Ende dzimwe nguri anogona kusvika asisiriwo achinja zvaanofanira kutaura. Saka isisu tinoona kuti pane mukava mukuru wemashoko aripo uko zvino muZimbabwe nezvinowanikwa nevakaremara. Zvinowanikwa nevakaremara zvishoma zvikuru.
Vamagweva vanoti zvakakosha kuti vakuru vakuru vehurumende vagarwe navo pasi vachioneswa zvakakoshera kupa mashoko azere kune vakaremara.
Nokuti chese chinoitwa munyika chinotungamirirwa nomutemo kana tingati polisi. Saka vakuru vanonyora miteme yeyo kana mapolisi iwawo vakaziva kuti vakaremara vanodawo ruzivo urworwo, zvinoreva kuti pavanonyora mutemo uyoyo vototanga kufunga kuti kuzvino ava vemhando iyi toita sei kuti vaiwane polisi iyeyo. Saka kana tikatarisa dzimwe nyika dzakatikomberedza, ndingapa mufananidzo South Africa, polisi inozosara kuti iende kuvanhu vese. Hurumende yavo inenge yatotarisa kuti kuvakaremara toisa sei polisi.
Amai Rejoice Timire, avo vakaremara makumbo ese, vanotungamirira sangano reWomen with Disabilities Support Organization. Vanoti madzimai akaremara ari kushungurudzika zvakanyanya nepamusoro pekushaya mukana wekutaurira vatori venhau zvinovanetsa.
Asi zvandinoda chaizvo chaizvo zvinoenderana neutano hwangu, zvinoenderana nezvekuchikoro, zvinoenderana nezvekudzidzisa zvokurimwa, zvinoenderana nezve zvakasiyana-siyana nezvokumabasa, ndisingazviwani kureva kuti hazvina zvazvinoreva muupenyu hwangu.
Amai Timire vanoti masangano evakaremara anofanira kubatana oenda pamwe chete kuvakuru vakuru vehurumende kunovaudza pari kukanganiswa mune zvemashoko, kwete kutyira kure.
Patinokwanisawo semasangano avanhu vakaremara tisangane nemaminista titaure navo nokuda kwenyaya iyi, kuti tione kuti zvinhu zvese zvigadziriswe. Kuna maministry yeinformation, titaure navo vaone kuti zvinhu zvinogadziriswa izvi zvionekwe kuti nesuwo toda information yacho. Nokuti kushaya information, kushaya ruzivo zvakangofanana nokufa. Nokuti ndikashaya ruzivo rwokuti kana ndikanzwa musoro zvinofamba sei, kuti ndikashaya ruzivo zvokuti zvakazomira zvakadai, hazvishandi. Zvinoda kuti munhu nomunhu awane ruzivo. Kana ruzivo rwakanyorwa zvikasavamu, kana ndisingaoni mukandinyorera neprint, ini ndichikwanisa kunyuverenga zviri pabraille, kureva kuti mandishayisa mukana wokuti ndiwane chiinformation.
Mukuru wenhepfenyuro yeZFM amai Susan Makore vanotsigira zviri kutaurwa namai Timire pamusoro pekusanyatsofamba zvakanaka kwemashoko kuburikidza nematorerwo enhau dzinobata vakaremara ari kuitwa nevatori venhau.
Zvavari kutaura zvinhu zvine musoro, nekuti zvinhu zvatinotoona munyika medu. Kana tikavhura mapepa edu tikateerera nhau, pangave pamawairesi, pangave pamaterevhizheni, tinoona kuti kana takutarisa vanhu vanorarama neurema, vanongofungwa kana zviri zvekuita nekuti vanhu vari kurangarira zuva ravo here, kana kuti pane chimwe chiitiko chiri kuitika chakanangana navo. Hatimbo wona nyaya dzinova pamukana wokutaura nezvinenge zvichiitika kana kuri kuti panyaya dzekurima, panyaya dzehutano, hatimbozvifunga. Saka iro ndoro kuti idambudziko guru ratinaro.
Pfungwa dzevakasiyana siyana dzakaita sedza Dr. Ndlovu, amai Makore navamagweva dzikasimbaradzwa. Remangwana revakaremara vemuno richange rakajeka munyaya dzekufambiswa kwemashoko nekutefenyurwa kwenhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Sangano reNational AIDS Council rinoti riri kushanda negurukota rezveutano nemamwe masangano akazvimirira kuitira kuti vanhu vose vanenge vabatwa vaine utachiwana hweHIV AIDS vaiswe pamushonga zvisinei kuti CD4 count yavo yakamira sei. Mukuru wehomwe yemari musangano iri Albert Manenji vanoti vanhu vanosvika mazana manomwe ezviuru vari pamushonga pari zvino, kunyange hazvo uwandu hwevanhu vane utachiwana pari zvino munyika huri pa 1.2 million. Vamanenji vanoti kunyange hazvo pane zvirongwa zvekuti vanhu vava nemishonga pari zvino, dambudziko nderekuti vamwe vari kuregera mishonga zvichitevera yambiro inobva kune vezvemweya, izvo zviri kuita kuti pazoita matambudziko mishonga iyi isisashandi. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navamanenji kuti tinzwe zviri kuitika.
Gore negore tinoona kuti zvakamira sei. Saka gore ra2015 tinonge tine resource gap inonge iri kuma 45 million. Asi tine zvakawanda zvatirikuita kuti tikwanise kuti vanhu vose vanenge vakwanisa kuenda vachiti vada mushonga vanowana mushonga. Nekuti tine zvimwe zvirongwa zvatakatanga zvekuti izvo vese vane medical aid insurance vanga vari kuwana mushonga pachena. Takawirirana nemedical aid societies acho kuti vakwanise kunge vachibhadhara vachishandisa medical aid avo, zvichireva kuti vanhu ivavo vakusunungura dzimwe nzvimbo dzavanga vakatora dziri mupublic program.
Muri kusangana nezvimhingampinyi zvipi sesangano reNational AIDS Council pakuedza kurwisa utachiwana iwoyo hweHIV AIDS?
Zvimhingampinyi tinosangana nezvakati wandei. Kana vanhu vari pachirongwa mapiritsi edu eHIV, maantiretroviral therapy aya maARV anonge achimwiwa poupenyu hwese nemunhu. Saka vazhinji vamwe vakange vasimba zvekuti havachaona sevari kurwara vanogona kumboberegera kutora mapiritsi iwayo, zvinove zvinozokonzera macomplications ekuti izvo vanogona kuzoita maresistance ekuramba vachinwa mapiritsi wavo, voda kuti vazonwa mapiritsi ari pamusoro ane vanenge achiti wandei. Zvimwewo zvinoenderana nekuti izvo ari pari zvino system yedu haisati yacomputerized zveelectronicali kuti tiri kutoshanda nezvazvo. Saka zvinoreva kuti iwe ukange wabva kwauri kubva uchienda kune imwe nzvimbo, dzimwe dzenguva kune imwe nzvimbo kwawabva kuya vanhu vanofungidzira kuti hauchawanika. Asi kwawaenda kuya unonge waramba uchikondinua natutii pame yatinoti pachirungu lost to follow up.
Zvii zvamunokurudzira imi sesangano reNational AIDS Council kuti avo vari pamushonga wemaARV kana vamwe vari kufungwa kupinda pamushonga vaite kuti vasazowanikwe vachikanganisika mune ramangwana sekutaura kwamaita?
Chatinowanza takurudzira isusu sevanhu veNational AIDS Council inyaya yekuti izvo kune vakawanda vari kutaurirwa ivo kuti izvo waponiswa pamusana pechechi, saka hausisina chirwere cheHIV, saka vanobva varegera kunwa mushonga. Zvinove zvinozva zvazokonzera kuti paite yatinoti treatment failure, nekuti tinoramba tichikurudzira kuti munhu akatanga kunwa mapiritsi maantiretroviral anofanira kusungirwa kuramba achinwa kuitira kuti ava anobatsirika.
Mukuru anoona nekuchengetwa kwemari musangano reNational AIDS Council vaAlbert Manenji vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa kufa kuri kuita vanhu mushure mekurwa nemheni nezvavangaite kuzvidzivirira.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Shoroma dzoviga mari inodarika mazana maviri emamiriyoni emadhora kuSwitzerland, Zimbabwe ichitambura.
Sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce rinoti riri kufara nekupinda munyika kwevemabhizimusi vekunze kubva kuChina neBritain nedzimwe nyika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemire nichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Kande naJonga.